Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akana kavatereri, tunosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu, Chivabvu 3, 2024. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekutorwa kwenhau kwakasununguka, hurumende ichiti yaita zvakawanda kugadzira nhandare inoshandika nevatori venhau. Kudomwa kwaamai Pamela Trenbond semumiriri weAmerica muZimbabwe kunotambirwa nedare resenete renyika iye. Hurumende inoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe mumaruva nemumaguta nemadhorobha vanoda rubatsiro rwechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevatori venhau reWorld Press Freedom Day. Hurumende yava Emmerson Mnangagwa ichiti vatori venhau vari kushanda vakasununguka munyika. Mutori wedu wenhau Passmore Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau ekucherechedza zuva iri, gurukota rezvekuburiswa kumashoko vaJenfan Muswere vati hurumende yaita zvakawanda zvinoita kuti vatori venhau vashande vakasununguka kuburikidza nekudzika mitemo inobvumidza kuti vatori venhau vashandire munharaunda dzakasununguka dzakachengetedzeka uye dzinobvumidza kukukwidzana kuitira budiriro yemapoka ose enhau pamwe nekuvandudza mitemo inokanganisa kushanda kuvatori venhau vakasununguka yakaita seaccess to information and Protection of Privacy Act kana kuti AIPA. Vatiwo hurumende iri mubishi kuvandudza mitemo yakaita seZimbabwe Media Commission Act neBroadcasting Services Amendment Act uye iri kuongorora bhiri rekushanda kwevatori venhau reMedia Practitioners Bill.
As we commemorate this important day, the government of Zimbabwe is amending the Zimbabwe Media Commission Act and the Broadcasting Services Act, and also the Media Practitioners Bill is under consideration. The amendments will professionalize.
Tichipemberera zuva reWorld Press Freedom Day, hurumende iri kuvandudza mitemo yakaita seZimbabwe Media Commission Act neimwewo nechinangwa chekusimudzira chikamu ichi pamwe nekuona kuti vatori venhau vakasununguka uye budiriro.
Asi vaimbo vemutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change CCC vaNelson Chamisa vati kodzero dzevatori venhau munyika dzinofanirwa kuremekedzwa. Vachinyora mumashoko avo ekucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day padande mutande reX iro raimbonzi Twitter, vaChamisa vati rusununguko rwevatori venhau pamwe nekuremekedzwa kwebasa rekutorwa kwenhau zvichachengetedzwa muZimbabwe itsva. Sangano reMisa Zimbabwe rakacherechedza zuva reWorld Press Freedom Day neZuro muHarare. Murongo wemabasa musangano reMisa Zimbabwe vaMalvin Mukudu vanotiwo vatori venhau vachiri panjodzi kubva kune avo vanobata mabasa anokanganisa nharaunda nekushanduka kumamiriro ekunze vakaita semakorokoza vachiti sangano ravo rakatotambira zvichemo zvemhando iyi.
Vanhu vakadaro vanonge vasingaduti vatori vedu venhau vazibuditse pajekerere. Naizvozvo kuno vatori venhau vanokomplaina kana kunyunyuta kuti vanenge vakumbunyikidzwa kana vachinge vabuditsa nyaya dzakadaro.
Achipa maonero ake pamusoro pezuva iri, mutori wenhau wechidzimai Rumbidzai Mashaya Hanya anoti pare zvino vatori venhau vakasununguka zvikuru kana zvichienzaniswa nemakore mashoma apfuura, asi achikurudzira vatapi venhau kuti vashandise mukana uyu kunyora nyaya dzinosimudzira runyararo pamwe nekugadzikana munyika.
ngatitorei nhau dzedu zvine ungwaru uye zvine unyanzvi unoita kuti tikurudzire nyaya yerunyararo nekugara zvakanaka mumatunhu edu atiri.
Mukuru weMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vaudza Studio 7 kuti zuva reWorld Press Freedom Day rakakosha nekuti rinopa mukana kumasangano enhau kuti vatarise nekuongorora kodzero dzevatori venhau pamwe nekukurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzavo. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaPerfect Hlongwani vanoti kunyangwe Zimbabwe iri kuedza kuvandudza mitemo kuchengetedza kodzero dzevatori venhau pachine zvakawanda zvainofanirwa kugadzirisa kuti vatori venhau vasununguke.
Asi tinofungidzira zvekare kuti tichine basa rekuita kuti vatori venhau vange vachiita basa ravo vasina kumbunyikidzwa nyaya dzekurowa dzekusungwa nekuita sei.
Muzinda weAmerica muZimbabwe wabatanawo nesangano reCenter for Innovation and Technology kana kuti site rekubulawayo kucherechedza zuva iri, muzinda uyu uchitenda vatori venhau nekukurudzira kutapwa kwenhau nenzira inovandudza hutano pamwe neutongi hwejekerere. Dingindira regore rino rinoti a press for the planet, journalism in the face of environmental crisis, iro riri kupa kurudziro kuvatori venhau kuti vatarise nyaya dzakanangana nenharaunda nekushanduka kumamiriro ekunze sezvo riri gore renzara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmons of
The Voice of America.
Komiti yedare reSenate muAmerica inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yadzivisa nezvekutambirwa nedare reSenate nezuro kwekudomwa kwaamai Pamela M. Tremont vekuVirginia semiriri weAmerica muZimbabwe. Amai Tremont vakadomwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden munandira wegore rino, zita ravo rakaendeswa kudare reSenate iro rakazotambira kudomwa kwavo nezuro kuburikidza nekuvhota kwenhengo dzedare iri. Mumiriri weAmerica muZimbabwe wekupedzisira anga ari vaBrian Nichols muna 2021 vasati vadomwa kuve mutevedzeri wegurukota rinoona nezvedunhu reWestern Hemisphere. Mamiriro eUori muZambia anoratidza kuti zvinhu zvashanduka mune zvakanaka kekutanga mukati memakore gumi sezviri kutaurwa nesangano reTransparency International Zambia. Vakuru muhurumende vanoti kuzvipira kwavo mukusimbisa kuteverwa kwebumbiro remitemo nejechetere mukurwisana neuori zvave kubhadhara. Mukuru weTransparency International muZambia, vaMorris Nyambe, vakaudza VOA vari muLusaka kuti mamiriro enyaya dzeuori anobuda mushure metsvakurudzo yakasimba yakaitwa pachinhano chepasi rose. Vakati ndiyo nzira inonyanyoshandiswa kupima uori muhurumende pasi rose. Vanyambe vanoti
Zambia has actually improved by 4 points.
Zambia yakakwira pamusoro nemapoints mana kana tichitarisa pazvibodzwa. Iye zvino zvibodzwa zveCPI zvinobvira pachimwe chete kusvika kuzana 1 to 100. Zero inoreva kuti munenge makatonyanya kuipa munyaya dzeuori. Mumakore gumi adarika Zambia yakambotanga ichidzikira, ichizoti mumakore matatu adarika takaramba tiri pazvibodzwa zvemakumi matatu kubva muzana. Iye zvino tasimuka kuenda pazvibodzwa makumi matatu nezvinomwe.
Sezvinotaurwa neTransparency International, nzira yekupima nayo uori yeCorruption Perception Index kana kuti CPI inoshandiswa kuronga nyika nemamiriro euori muhurumende sezvinoonekwa neongororo dzenyanzvi kana tsvakurudzo yezvinobva muvanhu. CPI inotara uori sekusashandiswa nemazvo kwemasimba anenge akapiwa munhu iyewo zvigutsa pachake. Gwaro retsvakurudzo rakaitwa muna 2023 neIMF pamusoro pematongerwo eZambia neuori rinoratidza kuti uori unofungidzirwa kuti vakakonzera kuwedzerwa kwemitengo nevaida kuita mabasa akawanda epamusoro-soro pamwe nemabasa ekuvaka munguva yava Edgar Chagwa Lungu semutungamiri wenyika pakati pa2015 na2021. Gwaro iri rinoenderera mberi richiti nzira dzakawanda dzemari dzezvirongwa zvekuvaka zvivakwa zvakaitwa semigwagwa ndidzo dzakaonekwa sedzaipa mikana yeuori. Kunze kwekukanganisa upfumi hwenyika, sangano reZambia National Women's Lobby iro rakazvimirira richirwira kodzero dzemadzimai rinoti vatungamiri vechidzimai muZambia vasangana nezvimhingampinyi zvine chitsama mukuti vapinde mune zvematongerwo enyika nekuda kweuori. Amai Juliet Chibuta vanove mukuru vesangano reZambia National Women's Lobby vanoti.
It's now responding to what we have been advocating for.
Yave kuteedzera zvatagara tichirwira. Tagara tichirwira kuti huori huderere kuitira kuti madzimai ashande akasununguka munharaunda isina huori, nekuti huori hunoderedza uwandu hwemadzimai anopinda mukutonga nezvinhano zvehutungamiri.
Kubva zvavasarudzwa kupinda pachigaro vachishandisa nyaya yekurwisa huori, mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema vakavimbisa kuparadza huori. VaFelix Ngulukusa, munyori mukuru mubazi rezvemari, vakadzokorora zvakare kumusangano uchangobva kuitwa muWashington kuzvipira kwehurumende yavo kurwisana nehuori. Vangulukuza vakati,
we have established the interagency.
Takaumba boka remapazi akasiyana siyana anoshanda pamwe kuitira kudzosa upfumi pamusoro pekomisheni inorwisana neuori. Takasarudza masangano angangosvika kumakumi maviri nerimwe ari mumapazi anoona nezvemutemo nemamwe mune dzimwe nzvimbo dziri kubatsira mukuedza kudzosa pfuma yose yakawanika kubudikidza neuori.
Vanotsoropodza mutungamiri wenyika vaHakainde Hichilema vari kupenga kuti kusungwa kwevari kupomerwa mhosva dzekuita zveuori kwanga kuchingoitika chete kwakanangana nevanopikisana navo mune zvematongerwo enyika, vachikutsanangura sekupuma uroyi vaive muhurumende yadarika. Muna 2022 vakuru muhurumende yeZambia vakaumba dare rinobata nyaya dzezveupfumi nemari kuitira kukasika kutongwa kwenyaya dzehuori. Hapana vati vawanikwa vaine mhosva kusvika pari zvino. Nyaya iyi yabva kuna Kathy Short, mutoro wenhau weVOA News ari muLusaka kuZambia. Vari kutarisirwa kumirira bato remaRepublicans musarudzo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump vanoti kana vakasarudzwa vachamisa zvakare pazuva rekutanga kwehurumende yavo kupinda muAmerica kwevanhu vanobva kune dzimwe nyika dzine vechitendero chechimuslim wakawanda. VaTrump vakazvibozviita pavaive mutungamiri weAmerica zvikakonzera mutauro mukuru, asi mutemo uyu wakazoshandurwa navaJoe Biden. Tanonoka Wandewe Studio 7 anotipa nyaya yabva kuna Scott Stens weVOA.
Bavakanga vachitsvaga rutsigiro rwekuva mutungamiri wenyika pekutanga mugore ra2016, vaTrump vakavimbisa kuvandudza mashandiro anoita bazi rezvokupinda nekubuda kwevanhu muAmerica reUnited States Immigration Services senzira yokuvharirira kunze matororo anobva kunyika dzechitendero cheIslam.
And we will keep radical Islamic terrorists the hell out of our country.
Tichaona kuti vanopfurikidza mwero vanobva kunyika idzi havapindi munyika yedu. Hapana chimwe chatingaita.
Vave pachigaro vaTrump vakamisa kupinda kwevanhu muAmerica vanobva kunyika nomwe dzezvechitendero chemuslim vakawanda, izvo zvakakonzera kuratidzira nekuenda kumatare kwemasangano anosanganisa reAmerican Civil Liberties Union. Vali Glenet ve American Civil Liberties Union vakati,
if there are real threats,
kana pane kuchikira chikira kuripo zvinofanirwa kuongororwa, asi hatifaniri kufungira kuti vamwe vanhu kana vechimwe chitendero vanotyisa kupfuura vamwe.
Nyaya yokurambidzwa kwevamwe vanhu kupinda muAmerica yakanzvikwa kubva mudare repasi kusvika kudare repamusorosoro muAmerica reSupreme Court, uko vatongi vakawanda vanochengetedza tsika nemagariro vakazvitsigira, izvo zvakapembererwa navaTrump padandemutande uye nekumuzinda weWhite House vachiti,
tinofanira kusimba uye tinofanira kuva takachengetedzeka.
VaJoe Biden vakatsvaga rutsigiro muna 2020 vachipikisa kurambidzwa kupinda kwevanhu uku navaTrump vachiti,
you know, you don't have to accept the president who promulgates hatred and exclusion.
Hapana chikonzero chekutsigira mutungamiri wenyika anopesvedzera ruvengo nerusaro raganda kuvanhu vechimuslim.
VaBiden vakatangazve kubvumidza vechimuslim kupinda muAmerica muna 2020 vave mutungamiri wenyika. Zvino mushure memakore mana vaTrump vakaudza vatsigiri vavo mudunhu reWisconsin svondo rino kuti zviri kuitika mudunhu reMiddle East iko zvino chiratidzo chikuru chekuti vanhu vekunyika dzechiMoslem ava varambidzwa kupinda muAmerica zvakare vachiti
We do not need a jihad in the United States of America.
MuAmerica hamudiwi chimurenga, asi hatidi kuti maguta edu ave nzvimbo dzinodzidzisa pfungwa dzekupfurikidza mwero. Naizvozvo pazuva rekutanga kutonga, ndichamisazve kupinda kwevanhu ava muAmerica uye ndicharambidzawo vapoteri kupinda munyika pamwe nekuona kuti vanopfurikidza mwero havapindi munyika yedu sezvandakamboita.
Mukutsvaga rutsigiro vaBiden vanotaura pamusoro pezvakaitirwa America nevanhu vakabva kune dzimwe nyika vachiudza vanobetsera nemari yekutsvakisa nayo rutsigiro kuti dzimwe nyika dziri kunetseka nekuti dzinotya nekusarura vanobva kune dzimwe nyika. VaBiden vanoti China pamwe neJapan, Russia neIndia dziri kusara shure mune zveupfumi nokuti vanotya vabva kure, havadi vekune dzimwe nyika. VaBiden vanoti vekune dzimwe nyika vanosimbisa America. Ongororo yakaitwa muna Kubvumbi neHarvard Capps Harris inoratidza kuti kupinda munyika kwevanobva kunze nekukwira kwemitengo yezvinhu ndidzo nyaya dziri pamusoro-soro pevavhoti vemuAmerica. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVOA, maiverengerwa naTanonoka Wande weVOA Studio 7 kuWashington DC.
Hurumende inoti vanhu mamiriyoni nematanhatu vari kumaruwa vanoda rubatsiro rwechikafu nechimbi chimbi. Panguva iyo varimi vegorosi vakawanda vemunyika vari kuchema kuti havasati vabhadharwa mari dzavo dzegorosi ravakaendesa kuGrain Marketing Board kana kuti GMB, izvo zvichaita kuti varime ndima diki dzegorosi remwaka wechando. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevamwe varimi kuchinhoi nezuro, gurukota rezvekurima Dr. Enchias Masuka vakavhuma sekutanga kuti vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million pamamiriyoni mapfumbamwe kana kuti 9.2 million vari kumaruwa vanoda ruyamuro rwezvekudya kubva iye zvino kusvika gore rinouya muna kurume.
We now know 6 million of the 9.2 million in rural areas who need support.
Iye zvino tari kuziva kuti vanhu mamiriyoni matanhatu kubva pavanhu mamiriyoni mapfumbamwe vari kumaruwa vanoda ruyamuro rwezvekudya kubva iye zvino kusvika gore rinouya muna March.
Vakati vamwe miriyoni imwe chete nemazana masere kana kuti 1.8 million vanoda ruyamuro rwezvekudya mumaguta nemadhorobha vakavavimbisa kuti hurumende itatsvaka mametric ton zviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezviviri kana kuti 732,000 metric tons zvechibage kuti vanhu ava vakwane. Uko varimi vegorosi vari kutarisirwa kurima mahekitia anosvika zviuru zana nemakumi maviri kana kuti 120 hectares, izvo vanoti hazvisi kuzokwanisika nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kusapiwa mari dzavo dzegorosi ravakaendesa dzisati dzabhadharwa, mvura yekudiridzisa shoma iri mumadhamu, kubiwa pamwe nekufa kwepombi dzemadiridziro uye kushayikwa kwemagetsi nguva dzose. Varimi ava vanoti chinoshamisa ndechekuti matambudziko aya haasi matsva asi hurumende iri kutadza kuagadzirisa. Murimi ane mukurumbira munyika vaRichard Ziki, avo vanorima vari kumhangura mudunhu reMashonaland West, vanoti varimi vakawanda kusanganisira naivo vachatadza kurima nzvimbo yavanga vakatarisira nekuda kwemvura shoma uye nekushayikwa kwemagetsi.
Madhemuzi haana kunyatsozara endi mabhozi wotatebho amshuwa yakadzika.
Mumwe murimi wekumazowe mudunhu reMashonaland Central vaTrust Mudzimu Irema vanorima gorosi vanoti michina yemadiridziro yasakara zvakanyanya uye kuigadzirisa zvinodhura sezvo vachibhadharwa mari shoma pazvirimwa zvavanenge vatengesa iyo inononoka kuuya. Mumwe murimi wekuhurungwe mudunhu reMashonaland West vanga zibi ngokodo vanoti midziyo yemadiridziro iri kubiwa kana kutana urwa zvimwe zvekuti yakawanda yacho haichashanda uye inogara ichingofa. Mukuru wari musangano runomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vapo Zakaria vanobvuma kuti varimi vakawanda vasati vabhadharwa vachiti kusabhadharwa nenguva kunodzorera urongwa hwekurima kumashure uye kuwisira bhizinisi rekurima pasi.
Murimi ari kuita bhizinesi kana mubhizinesi ukashandisa mari ikasadzoka nekutengeswa kwezvinhu paukagadzira kana zvaukarima kureva kuti bhizinesi rako rakutowira pasi.
Gurukota rezvekurima vamasuka vakabvuma pavaitaura nevamwe varimi kuurungwe Chinoi neBhangeti neZuru kuti varimi vakawanda vasati vabhadharwa mari dzavo dzinodarika madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi matatu nemana kana kuti US 34 million dollars pamwe nemari itsva yemaZimbabwe gold inoita zviuru mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250,000 Z. Varimi vegorosi vari kutarisirwa kuwana mametric ton anosvika zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000 metric tons gore rino kubva pamametric ton zviuru mazana mana nemakumi matanhatu ane zvinomwe kana kuti 467,000 metric ton dzakawanikwa mwaka wapera. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzekurima dzakaita sava Edmo Mazarure dzinoti zvinongove zviroto nekuda kwematambudziko ari kusangana nevarimi munyika. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonurai Jena.
Yave nguwenye wa tereri ye kuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ii, munoti ambaye danha mwari Zimbabwe yose dongo unzwa pfungwa yekuti Studio 7 materekerera pa 30 minutes munoti hadzekupe dzimba nhau dzemuZimbabwe maakutaure zvekumalawi zvino ndizviro maitaure zvekuDRC mopedza futi motaura futi kuti ndokupai nhau dzedzimwe nyika kanjani sitanga tichidzizwa apa paisichariri station yenyika yeDubai. Ai yamwari,
vanhu tingangozvinetsa zvedu naChiwenga. Chiwenga pfungwa dzake dzakangofanana nemafambiro anoita Kamba. Ndiye munhu asina kana focus zvachose, ende nyange mukada kuti muteerere zvimwe statement zvake apapa nyaya yezvemabhondi haitokuti kana kutaura chirungu moti motungamirwa nemunhu asingagoni kutaura chirungu anoenda kupi kwaanoenda nemi bovhu ringatungamira mamwe mapoferi. Siyanai naye uyayo akakundikana paakagara atora nyika akapa kuno mumwe munhu instead yekuti dei akabata matomari evanhu vakaenda pamaelection. Iye ndiye munhu asina kana chaanoziva, uya musambonetsana naye zvenyu. Tinoshaya kuti iye chaanozviti vice president, iye vice president ndikubapi mina sina kana chaanoziva.
Apo paStudio 7 vaBlessing Zulu chonga kandimiri kanoka wande makadini wakuru wangu riri seiwo basa. Isiwo basa kuno shoma nezvishoma kutorwadziwa nenzara iri kumusha yatiri kunzwa, uye mukuru wedu vagaro vachitenga mota dzinodhura vachipa machifi vachitadza kutenga chikafu vachipa vanhu. Koma election edu akanzi chiine vesadhaki tiri kumada kama fresh elections edu ko kuzoputsa dzimba dzedu dzatiri kuvaka tiri kuno kudhaisipora ndicho chii zvewashayiwa zvokuita here? Dini fanjo padebheni apo ndichiti pari sei padheni pangu pasuvheira apo.
Indetwa pasta chitemerere nhau zvikune zvedu munyika muno vanhu ava hurumende iyi nokudzvanyira chete vamwe vanhu chete. Saka problem yakuitika ndeyekuti vada kureiza mari panze ZBC isatitere ZBC hapanichaunonzobva ZBC vada kuti munhu wese abhadhare mari yeredhiyo. Kukana sina redhiyo mumota ungobhadha chete here? Varungwa ngariright ava vaiti varume vanodzvinyira vanhu ava hapa unodzvinyira ukada kufosa chimwe chinhu mari madiamonds vari kurwa zvo zvari kurwa zvinhu zvese. Mwari ngavatibatse ngavapinde ndatingotaurawo muchidimbu.
Ndoda kutaura pamusoro pemazigi mazigi awa munangagwa ngavaone plani chaiyo nokuti mazigi iwo ari kumaramba kufiwa
Samana bafiwe isiti tomashanisa vachisundira isu. Iwo nevana vavo vachitame vachishandisa maUS. Havavani kana hwani mwana wavo kana maminista avo anoshandisa US. Anoshandisa ZIG. Anongosundira isu kwatiri. Uye vanototi ndotoona kuti polisi yavo ndeyekuti munhu akaita murombo anotongeka. Savanoda kuti munhu wese ave murombo.
Izo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitaro chasvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero anonzi Tendai Chigiya anobva kwaZimuto kumasvingo asi akazokurira kuchesa kuMount Darwin. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zizininga weStudio 7.
Zvekuimba izvi ndakazvitanga ndichiri mubiki sa zvekuma 4 years 5 years. Ndaiimba nevabereki vangu kuchurch kukwaya. So ndichiri mudiki ndaitenge ndiri mukwaya dzevanhu vakuru tichienda zvinoita macompetitions emaprovince nemadistrict kuchurch.
Veruzhinji vanotambirana sei nemimhanzi yenyu?
Music yandiri kuimba ndikona kuti vanhu vari kuitambira nemwoyo yose, vari kuifarira. Nekuti ndiri kuona malikes ari kungoramba achiwanda, mafollowers ari kuramba achingowanda. Vanhu vari kutaridza kuti vari kunakidzwa nezvavari kunzwa.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Machallenges anogona kuwanikwa sevashumiri vari mugospel industry. Nekuti dzimwe nguva unenge uchifanira kupawo muripo kune avo vanoridza. Pane maresources anoshanda kuti mimhanzi iyi ibude zvakanaka. So kazhinji kacho kana uchinge uri kuimbira Mwari vanhu havazozvioni izvozvo kuti pane maexpense aripo anofanira kuti muimbi akavhewo. So vanonga vachiti kana kuti zvokuimbira Mwari zviwa zvoda challenge inogona kuinowanika ndeairplay. Zvokuti tinokutendai imi veVOA mandipo womukana, nekuti dambudziko rinowanika kumabroadcasters mazhinji kuti uwanewo kuenda nekuti uzonzwikwa kuti ndiwani. Ikana yacho hainyatsokuuya zvakafanira.
Vanoda kukubatai kana kuridzirwawo vanokuwanai kupi?
Ndinowanika pamasocial media platforms mazhinji kungoshandisa zita rangu kuti Tendai Chigiya. Ndikataipa kudaro munotondiona paFacebook, munondiona paYouTube, munondiona paInstagram, munondiona paTikTok, munondiona even paTwitter.
Mune mashoko amunoda kusiyira vatsigiri venyu here?
Ndinokutendai nesupport yamunotipa. Ndinokutendai nekuti muri kufamba nesu. Ngatirambei tichingorumbidza Mwari uyu. Kurumbidza Mwari kwakanaka, ndiye ega akafanira kurumbidzwa.
Chitipaiwo kamwe chete kenzwisa timbokati nhasi Friday kudai.
Ndoda kuti vateereri vanzwe kambo kandakapedzisira kubuditsa iwo mwedzi uno watiri kubva kubuda uyu kanonzi Nguva Yemukana.
Kana Mwari vati hongu hapana anoramba masuo vazarura hapana anovhara nguva yangu.
Manzwa hurukuro yanga ichiitwa naIvan Zizininga weStudio 7 naTendai Chigiya anoimba ari muHarare. Musakanga machirongwa cheLife Talk manero ano apo tiri kutaura nezvekubatana kweZimbabwe nepasi rose mukucherechedza zuva rekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevatori venhau reWorld Press Freedom Day. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro wenhau zvakare. Kudomwa kwaamai Pamela Tremond semiriri weAmerica muZimbabwe kunotambirwa nedare resenete renyika iye. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Standekile Musanga.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 3 kuNkwenkwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, intatheli izindaba zeZimbabwe zimanyene lezamanye amazwe omhlaba okunanza ilanga lokuqakathekisa imisebenzi yazo ele World Press Freedom Day. Uhulumenda weMelika usekhethe unkosikazi Pamela M. Tremont ukuba ngummeli wakhe omutsha eZimbabwe. Umnumzana Donald Trump uthi angakhethwa ukuba ngumongameli weMelika uzavuselela umthetho wokuvimba abokholo lwesimuslim abavela emazweni ambalwa ukuthi bangene elizweni ngelanga lokuqala lombuso wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Intatheli izindaba zeZimbabwe zimanyene lezamanye amazwe omhlaba okunanza ilanga lokuqakathekisa imisebenzi yazo ele World Press Freedom Day. Leli langa linanzwa ngalesi sikhathi uhulumende weZimbabwe esanda ukwethula umbiko wokuthi usethule imithetho emitsha ezaguqula ukusebenza kwentatheli izindaba ephathisa ukuthi zisebenze zingelamgoqo kodwa zizilawule. Kubika intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisaswanda ekubulawayo.
Imithetho emitsha ibalisa oweZimbabwe Media Commission Act, Media Practitioners Bill, lowe Broadcasting Amendment Act. Isikhulume sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthe uhulumende usebenza amandla ukuguqula imithetho encindezela intatha ezindaba uthi ufuna zikhululeke emsebenzini yazo.
Njengohulumende weZimbabwe silokholo lokuthi abantu bakhulume izifiso zabo nentatha ezindaba zisebenze zikhululekile. Yikho nje siphakathi kokuguqula imithetho ukwenzela ukuthi kube nendlela elula yokukhulula lokukhipha imigogo evimbela izindaba zezindaba ukuze zisebenze kuhle. Ukuze lokhu kwenzeke kumele imibiko yemimethi imemethekiswe ngokwezindaba lula ukuze ifinyelele abantu.
Mnumzana Godwin Phiri wekomishini elawula ukusebenza kwentatha ezindaba lokubhaliswa kwazo eZimbabwe Media Commission uthi uqakathekile ukuthi intatha ezindaba zisebenze zikhululekile.
NjengeZimbabwe Media Commission sithanda ukuthi ngalelilanga sikhuthaze bonke abantu ukuthi baziphathe ngendlela ezenza ukuthi labo intathele zindaba zethu zisebenze zikhululekile. Akukhathekele ukuthi kungabe kungubani esikhundleni siphi, wonke umuntu kumele ahloniphe amalungelo entathele zindaba.
Phakathi kwenkinga ezibhekane lentathele zindaba ngalesi sikhathi kunanzwa lolu suku kunembiko ethi ezisifazane ezithi ezazo ihlubo ziphethwe kabili ngoba ziyancindezelwa lokuhlukunyezwa emsebenzini njalo zingaphiwa izikhundla zobukhokheli. UPatience Zirima ngumqondisi weGender and Media Connect Zimbabwe.
Television, print, and digital platforms as well. Women also face violations that include sexual harassment and online violence, which are two of the biggest challenges we probably will see.
Ethelwe Ncube intatha ezindaba esebenza elinye iphephandaba lakobulawayo uthi njengowesifazana uthwele nzima.
Nzima endihlangana labo njengentatheli engumama. Kwesinye isikhathi uyadudinga isitori ku-investigation. Kumele kube ngumuntu ongubaba, umuntu ongubaba kungeyokhomentayo. Instead of futhi akhomente, aqala ukukhombisa, ngawukhombisa umyale istora zisaphuma.
Omunye wesifazana oyintathenza indaba esebenzela umsakazo weSkies Metro kobulawayo uba inkosi Jamon Maphosa uthi wamkela inguquko eyenziwa nguhulumende yokumthetho yokusakaza.
Hayi, kulo tshintsho thile sesilubonile kakhulu when it comes to ama-policies ade khona singakhangela ayipha that has been scrapped. So kusenza umsebenzi wethu ube lula ke njengentatheli zindaba.
ULoft Dube ngumqondisi wenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe. Yena ke uthi inhlanganiso yakhe izama amandla wonke ukuthi intatheli zindaba zisebenze zikhululekile eZimbabwe.
Kube lokukhulumisana phakathi kwamapholisa labagcina imithetho ngendlela intatheli zindaba ezingabe zisebenza ngayo. Kodwa njengoba ngisisho njalo nje, kodwa usakunengi okufuze kwenzakale ukuthi kutshintshwe indlela intatheli ezisebenza ngayo kulale esithi Zimbabwe Media Commission Act lale esithi Media Practitioners Bill ofuze ukhangele yona.
Inhlanganiso yentatheli zindaba yemisa Zimbabwe embikweni yawo yalolu suku ikhuthaza intatheli zindaba ukuthi zisabalalise imibiko ngomumo womkhathi lezemvelo lesikhudumezi esifana lase El Nino esenza ukuthi indawo eziningi zingatholi izwi leleneleyo emhlubulweni wengazansi ye-Afrika. Umbalisi ekolitshini le-NASA uMnumzana Mthethweli Moyo uthi intatha ezindaba azethuleli uzulu imbiko egcweleyo nesomiso esikhona.
Bayabhala lapha nalaphana kodwa akusikho lokhuyana okungathi kuyabonisa ukuthi ama-journalist kumbe abezemidia bakunanzelela ukuthi climate change into enkulu kanganani. Njalo sinanzelela izinto eziphambanisa umkhathi zenziwa ngama-government ezenziwa ngamakhampani ukuze kuvezwe obala ukuze kubiselwe emuva kuthiwa i-rolling back i-climate change.
Isigodlo semelika eZimbabwe namhla besile ngxoxompikiswano kobulawayo emalana losuku lolu ebiphethwe ngabezindaba abesayithi lapho kukhulunywe khona ngakabanzi ngokuqakatheka kwentatha ezindaba ekulondolozeni ezemvelo. Lo nyaka ilanga le-WPFD lazwa phansi kwendikimba ethi A Press for the Planet, Journalism in the Face of Environmental Crisis. Usuku lwe-World Press Freedom Day laqala kunanza unyaka 1993 ngemva kokukhuthazwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations emzameni yokukhumbuza ohulumende bamazwe omhlaba ukuthi bahloniphe amalungelo entatha ezindaba ukuze zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa okukhokhelela ukuthini uzulu afinyelele ulwazi lemibiko eqakathekileyo ngesikhathi. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo egama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ukhulumende weMelika usekhethe unkosikazi Pamela M. Tremont ukuba ngummeli walelo lizwe omutsha eZimbabwe. Ikomiti edalele Senate yeMelika ibona ngobudlelwano lamanye amazwe yazise ngalokhu izolo kulandela ukuvota kwamalunga. Unkosikazi Tremont ukhethwe ngumongameli Joe Biden ngozibandlela ibizo lakhe lahanjiswa eSenate ukuze kuvotwe. Bekungelameli weMelika eZimbabwe yokweminyaka emithathu edluleyo ngemva kokusuka kukamnumzana Brian Nichols esesiba ngumsekeli kamphathi ntambo ogatsha lukahulumende weMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe. Uhulumende uthi inani labantu abahlaselwe indlala njalo abadinga usizo lokudla oluphuthumayo eZimbabwe selikhuphuke lisuka kuzigidi phose ezintathu i-2.7 million la kuzigidi phose eziyisishiyagalombili i-7.7 million okuyikho bekuvele kukhangelelwe ngabaningi. Umphathi ntambo wezokulima umnumzana Anxious Masukwa wethule umbiko othi phakathi kwabantu laba abayizigidi eziyisithupha ngabasemaphandleni kuthi abayizigidi phose ezimbili 1.7 million ngabasemadolobheni. Umongameli Emerson Mnangagwa ngenyanga edluleyo uhlele indlala njengengozi ephuthumayo elizweni njalo wacela imali engange $2 billion yokudingela abalambayo ukudla.
Izehlakalo zenkohlakalo sezehlile elizweni leZambia okungokwakuqala eminyakeni elithumi edluleyo ngokutsho kwenhlanganiso ephenya okuphathelane lenkohlakalo emhlabeni jikelele e-Transparency International. Iziphathamandla zeZambia zithi lokhu kubangelwe yikuzimisela kwazo ukuqinisa umbuso olandela umthetho lokuthula.
umqondisi wogatsha lwenhlanganiso yeTransparency International eZambia, umnumzana Maurice Nyambe, utshele umsakazo weVoice of America eLusaka ukuthi ukuphenya inkohlakalo luhlelo oluqakathekileyo oluqhutshwa emhlabeni wonke ukuze kubonakale isilinganiso sayo.
Zambia has actually improved by 4 points in terms of the score. Now the CPI score runs.
Ilizwe leZambia selihle ngemiklomelo engalani yamanani awenkohlakalo, okutsho ukuthi selingconwa. Imiklomelo ye-Corruption Perception Index iqalisa lokune ize iyefika kokulikhulu, okutsho ukuthi nxa ukuzero kule nkohlakalo ephezulu kodwa kokulikhulu, ilizwe liyabe limsulwa. Kwiminyaka elishumi edluleyo, eleZambia belisiba ezingeni elibi kakhulu, kwathi kwemithathu sanda kwedlula sama ndawonye kumiklomelo engamashumi amathathu lantathu, i-33%. Okwamanje sesingcono, sikumashumi amathathu lasikhombisa, i-37 kuphela.
Inhlanganiso ye-Transparency International ithi uhlelo lwayo lwe-Corruption Perception Index, kumbe CPI, lusetshenziswa ukuhlela amazwe ngezinga lawo lenkohlakalo emphakathini. Lithathela kuphenyo oluqhutshwa zingcwethi lempendulo yemibuzo ebuzwa abantu makhaza. Uhlelo lwe-CPI luchaza inkohlakalo njengokwephula amandla umuntu awaphiweyo ukwenzela ukuthi azinothise. Umbiko wenhlanganiso ebona ngezemali emhlabeni jikelele e-International Monetary Fund omnyaka ka-2023 ngokubuswa kwelizwe leZambia lenkohlakalo lubonisa ukuthi inkohlakalo le yabangela ukukhuphuka kwemali ebhadalwa labo abathola inhlelo zama-tenders lezokwakha kusabusa umongameli Edgar Changwa Lungu phakathi komnyaka ka-2015 kusiya ukoka-2021. Umbiko lo uphinda ukubeke sobala ukuthi kwabhadalwa imali eningi ngikunhlelo zokwakha imigwaqo okuyikho okwavula indlela zenkohlakalo. Ngaphandle kokuba nomthelela kwezomnotho welizwe, inhlanganiso ezimeleyo elwela ukulinganiswa kwamathuba kwabesifazana labesilisa eZambia National Women's Lobby ithi abakhokheli abangabesifazana eZambia sebedibane lemigoqo eminingi ebangela ukuthi bengaphatheki kwezombusazwe ngenxa yenkohlakalo. Asizweni amazwi kankosazana Juliet Chibuta, umqondisi weZambia National Women's Lobby ngalolu daba.
It's now responding to what we have been advocating for. We have been advocating.
Besithola impendulo kulokho besikulwela. Besilwela ukuthi izehlakalo zenkohlakalo zehle, kwenzela ukuthi abesifazane basebenze kulumo okhululekileyo, ngoba inkohlakalo iyehlisa inani labesifazane abafuna ukuphatheka kwezombusazwe lakwezinye izikhundla zobukhokheli.
Umnumzana Felix Nkulukusa, umabhalane wogatsha lukahulumende weZambia olubona ngezemali, uphawula ngemizamo yabo.
We have established the inter-agency
kusungule ugatsha oluzathatha lokho okwakuntshontshiwe phezu kweminye imizamo egoqela i-commission ebona ngokulwisana lenkohlakalo. Siphinde sakhetha inhlanganiso ezingamathumi amabili lanye kwezemithetho lakwezinye indawo ukuthi ziphathisane ekuzameni ukuthathela abantu konke abakuthola ngenxa yenkohlakalo.
Abasola umongameli Hakainde Hichilema bathi ukubotshwa kwabantu besetheswa amacala enkohlakalo kwenziwa kwabezombusazwe abaphikisana laye, njalo yikuqhubeka kwalokho okwakuvele kusenziwa nguhulumende odluleyo. Kodwa umongameli weZambia yena uyagcizelela ukuthi ukulwisana lenkohlakalo akwenzelwa ukukhahlameza abaphikisana laye kwezombusazwe. Ngomnyaka ka-2022 iziphathamandla zeZambia zasungula umthethwandaba wokuthetha amacala enkohlakalo ngesiphangiphangi. Akula muntu osetholakele elecala selokhe kwasungula imthethwandaba le. Lolu daba luqoqwe yintatheli izindaba yeVoice of America uKathy Short eseLusaka eZambia. Lutolikwe njalo lwafundwa yiStudio 7.
Kwesiphathelane leMelika, owakhethwa ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli umnumzana Donald Trump Uthi engakhethwa uzavuselela umthetho wokuvimba abokholo lwesimuslim abavela emazweni ambalwa ukuthi bangene kwelemelika ngelanga lakuqala lombuso wakhe. Ngomthetho wokuvimba abokholo lwesimuslim waba ngomunye wemithetho yombuso wakhe wadala inkulumo kodwa wasumiswa ngumongameli Joe Biden. Intathelinda izindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe udaba olulandelayo olwethulwa nguChris Gande weStudio 7.
Aze akhethwe ngomnyaka ka-2016, umnumzana Donald Trump wathembisa ukuguqula imithetho yokungena elizweni esithi uvimba amalwa icatsha adabuka emazweni akholwa ngesiMuslim ukuthi bangangeni kwele Melika.
And we will keep radical Islamic terrorists.
Sizavimba abokholo lesimuslim abedlulisa amalawulo akula ngenye indlela akula ngitsho.
We have no choice. We have no choice.
Uthe ngokungena eofisini uTrump wavimba ukungena elizweni kwamamuslim adabuka kumazwe ayisikhombisa ukwadala ukutshengisela lokuhanjiswa emthethwandaba kukahulumende zenhlanganiso ezibalisa i-American Civil Liberties Union. Isizwe isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Lee Glant.
If there are real
nxa zikhona impawu zobugebengu kumele zikhangele ngamuntu ngamuntu.
Any group or religion is more dangerous than another group.
Umthetho wokuvimba amaMuslim wathethwa inkantolo waze wafika emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court okwabangela ukujabula kukaTrump enkundleni zokuphumana lasesikolweni se-White House. Umongameli Joe Biden wakhankasa esola lomthetho ngomnyaka ka-2020.
You know, you don't have to accept the president who promulgates hatred and exclusion toward Muslims and
liyazi ukuthi akumelanga livumele umongameli okhuthaza inzondano lokweyisa abokholo lesimuslim lokubavimba ukungena elizweni.
Wawumisa lomthetho aze abe ngumongameli. Ngemva kweminyaka emine uTrump utshele abalandeli bakhe esigabeni seWisconsin ukuthi okwenzakala esigabeni seMiddle East kutshengisa ukuthi sekuyisikhathi sokwethula njalo umthetho wokuvimba abokholo lwesimuslim.
We do not need a jihad in the United States of America. We do not need
asifuni kuhlaselwa ngabesimuslim lapha kwele Melika. Asifuni amadolobha ethu ukuthi abe yimithombo yamalwa ecatsha.
And keeping terrorists the hell out of our country like I had it before.
Emkhankasweni wakhe umongameli Biden unqome imisebenzi yabokuza kwele Melika watshela usomabhizimusi abaphathisa umkhankaso wakhe ngemali ukuthi kulamazwe angathuthukiyo emhlabeni ngoba azonda abokuza. Ngenyanga kaMabasa uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Harvard Caps luveze ukuba udaba lokungena lokuphuma elizweni lube ngochiki lobhanqa lodaba lomnotho kubavoti belemelika. Lolu daba luqoqwe nguScott Stearns lwethulwa emoyeni yimi uChris Gande.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imbono kahulumente weMelika.
Embikweni wogatsha lwe-State Department osanda kwethulwa mayelana ngomumo wamalungelo oluntu ngomnyaka ka-2023, umhlabeleli wele-Iran wengoma zohlobo lwe-rap uTumaj Salehi ubethwa njengomuntu owephulelwa amalungelo oluntu. Udaba lwakhe lufakwa njengesibonelo sokuthi iziphathamandla zakwele-Iran zisebenzisa umthetho ukuncindezela abasola uhulumende kumbe ukukhuluma ngelungelo likazulu. Ugatsha lwe-State Department luthi ekupheleni komnyaka ka-2023 usale wetheswa icala elithiwa libanzi kakhulu phansi kwemithetho yakwele Iran othiwa Corruption on Earth, njalo ulinde ukugwetshwa. Ukulinda lokhu sokufika emaphethelweni, uSalehi usegwetshelwe ukulengiswa. USalehi wabotshwa ngenyanga kaMfufu ngomnyaka ka-2022 ngemva kokusekela ukutshengisela okwenziwa ngemva kokufa esitokisini kukaMaster Amini. U-Amini wayevalelwe esitokisini ngoba esetheswa icala lokungagqoki kuhle impahla yesimuslim ethiwa yihijab. Ukufa kwakhe kwasungula umkhankaso othiwa Woman Life Freedom kwele Iran. Uhulumende waphendula lomkhankaso ngesandla esilukhuni kakhulu. Amakhulu abantu abulawa, inkulungwane zabotshwa. Sikhuluma nje sokwalengiswa abantu abayithobamunwemunye phezu kodaba lokutshengisela lokhu. USalehi wachothoza uhulumende wele Iran ngengoma zakhe ungomunye wabaziwayo ababotshwayo. Wakhululwa ngokuhlawuliswa imali yesibambiso ngolwezi ngomnyaka ka-2023 kulandela isinqumo sedalele Supreme Court, kodwa waphinda wabotshwa ngemva kwensuku ezilutshwana ngemva kokwethula umfanekiso wevidiyo lapho ayesola khona indlela ahlukuluzwa ngayo esesitokisini. Umthethwandaba wedolobho le-Isafan yiwo osanda kunquma ukuthi alengiswe. Iziphathamandla zomanyano we-United Nations sezikhweze udaba luka Tumaj Salehi embuthanweni etshiyeneyo kusukela ukubotshwa kwakhe ngomnyaka ka-2022, zisithi ziyethuswa isigwebo sokumlengisa lokuhlukuluzwa akwenziwayo okusobala ukuthi kuphathelane lokwephulwa kwelungelo lokuzikhulumela ekhululekile lesipho sakhe sokuhlabela. Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department uMnumzana Vedant Patel uchaze udaba lukaSalehi njengesinye sezibonelo soncindezelo lukahulumende wele-Iran lokwephulwa kwelungelo likaZulu. Uthi siyaphinda njalo ukusola uhulumende wele-Iran ngokusebenzisa isigwebo sokulengisa njengendlela yokuncindezela amalungelo kaZulu lenkululeko yakhe. Wengezela esithi elemelika lizaqhubeka likubeka sobala embuthanweni yomphakathi indlela yocuku yendaba ezifana lale ukuze umhlaba wonke jikelele uzibonele ububi bukahulumende wele Iran lemkhuba yakhe yoncindezelo.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sanbonani, sanbonani Studio 7 nabalaleli bonke. Siba nenkinga esinayo izolo bekuyi 1 May International Workers Day. So i Workers Day it includes everybody. Izisebenzi, workers and business unite. Nabahlali babe khona be participate, but kithi uza participate kanjani ngoba akulanto esebenzayo. Amafemu bavala wonke, bewavala njani amafemu? Kulento yabo leyo kuthiwa i-digitalization yakhona leyo okuthiwa mawuvula i-business lakho so umuntu angakithi so ufanele ukuthi ubhadale 48% kumbe 50%. Is it true destroying the country? Ngapha uhamba utshela abantu ukuthi ilizwe livuleleyo ukuthi lisebenze ngekuganga lo. Thank you.
Salibane ma-Studio 7. Lapha ngikhipha umbono ukuthi uhulumende sokumele ukuthi akhangele amatitsha ukuthi amatitsha bathwele nzima, athengele amatitsha amayunifomu, imali iphume kwesikhwameni sikahulumende ngoba amatitsha yibo abafundisa odokotela baba la mayunifomu, bafundisa bonke lama security wala mainform bonke abasebenza emaofisini abanye bala mainform, so amasipholisa la mainform, amasocha bala mainform, kodwa uteacher yena nguyo othuthukisa ilizwe kodwa yena kala inform. Njalo kumele ukuthi ngicela ukuthi oteacher ngabe bela mainform izimbabwe yonke bephalane beinform ibe yi-1, yabo headmaster la ibe yi-1. Isicelo ngisikhipha kwi-Studio 7 imungqobo ngireporter ngisesigabeni sakoteach ngisebenzisa inumber yebutswana.
Salibonani, salibonani pastors basuthu sebenzi ngiyabonga ngoba ngigama elihle elenkosu Jesu Kristu. Hayi mana ngiyena endaweni kule nto enyizwe noma emthe namabili kade khuma ngezemali ngikumelana lo ndawo othe khona. Hayi imali mina ngumela ngokuzele liphathi nyavu okusibili emizwe ngizikho mina ngiyomnganga ngenxa yento ezakalayo bafowethu.
Hayi laba bezana uPF ngoba bengayenzani laba kula muntu obafunayo laba abantu bakhathele ngabantu lapha abantu abangela ncwe
uncedo emphakathini. Uma nje indlala embi kabe emakhaya la, indlala embi ezishubushubu mpela, kodwa babhizi batshela abantu amanga. Last bebetshela abantu bethi hey, ukudla kwanele, iziphara zigcwele, kuphi lokho kudla kaba kukhiphe phela benikeza abantu. Abantu balambile babulaya indlala kabavunanga abantu lonyaka, abakukhiphe phela lokho kudla benikeza abantu. Ngoba esikubonayo sizwa abantu bekhala bethi baphiwa umbobo olile, baphiwa umbobo wakudala, imbosi ubolile, kaba kukhiphe phela lokho kudla abahlala beqamba amanga ngayo. Laba loba bengafostela beyenzeni laba abantu babayala kudala abantu labo. Uma nje kubheka banikeza abantu imali engasebenziyo, baprintela abantu imali abangasebenziyo.
Linjani Studio 7 Themba liyaphila lonke nje. Hayi lo nkodla myami mahlaba ethwa lokhulumayo la. Ngithi hayi la ngiyensike nje lijikayo. Ngithi kathi uhulumende ngangizwe nje kubalwa inumber zabantu abalambayo. Kanti kukhona lapho kunekhona izulu yini angavele athi izwe lonke nje abantu badinga ukudla emadolobheni nasemakhaya abantu balambile kodwa izwa kubalwa ukuthi hey 2 million 3 million angaqamba amanamba angawazi. Abanikeza ukudla izwe lonke njalo ukudla lokho makubuya bangakwenza okwezana. Kanti hayi thina singamaZimbabwe naso mazana PF.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven.
Uhlelo was a Friday kuliviki. Silomculi obehlabela irumba kodwa osetshintshe unyawo wangena kumculo weAfro Jazz uMthokozisi Gwitsa Ngwenya. Yena osethule isingli yakhe lesihloko esithi Sithandwa Sami. Nangu ixoxa lontungameli Nkomo weStudio 7.
Okwakuqala ngithanda ukunibingelela nina baphathi benhlelo zeStudio 7 nabalandeli bonke. Ngibuya ePlumtree endaweni okuthiwa kuseChiranga duze neBhagani. Ye emculweni ngiye ngaba khona phambilini ngangishaya irumba ngakhuphi album ethiwa uMachayinyoka ngabuye ngama yikho namhlanje sengivumbuluke ngolunye uhlangothi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngitholakala ku Facebook na ku YouTube na ku WhatsApp. Lapha ngumthokozisi igama ngumthokozisi Gwiza Ngwenya ku YouTube na ku Facebook. And then inombolo zami zocingo ngu 0638741587. Ngokutholakala ngitholakala eSouth Africa.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli ngibachiyela amazwi ukuthi ngiyabathanda bonke endaweni ezehlukeneyo. Ngithanda nonke balandeli kuzo zonke indawo, ngingakhethi bala lamuntu. Njengoba ingoma isisho ukuthi asithandaneni, njalo ngidinga nesupport yenu balandeli.
Thank you.
Yebo ke sithandwa sami umthokozi sigwiza ngwenya. Yena usethule isingle yakhe lesihloko esithi sithandwa sami njengaleyo ngoma. Likhumbuleke luyalandela uhlelo lwe-Life Talk lamhla lapho esiyabe sikhangela ukunanzwa kosuku lokuqakathekisa umsebenzi wentathela izindaba emhlabeni jikelele olwe-World Press Freedom Day. Yebo ke sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngisithi libe le mpelaviki enhle. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.